Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 ndudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana. MDC Alliance inoparura urongwa hwekukwezva vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato iri. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana 254 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMidlands neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi matatu 30 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi matanhatu nevana 64 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemumwe 8561, vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi maviri nevatatu 8023. Mukupera kwesvondo, National Council yebato reMDC Alliance yakaparura urongwa hwekukwezva pamwe nekunyoresa vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato segadziriro yesarudzo dzegore ra2023. Mutungamiri weboka revechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanoti urongwa hwavo hwekukwezva nhengo itsva hahuna kungonangana nesarudzo chete, asi kuti nekurwisanawo nehurumende yebato reZANU-PF nemutoo upi zvavo unobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaSithole pamusoro penyaya iyi.
Inoda zano rinonunura matambudziko atinawo. Saka nekudaro papera weekend iyoyi takanolocha tinoti 1 million campaign. Asi noda kuti correct zvishoma. 1 million campaign haisingori badi 1 million campaign yekunoti tiugadzira maelection. Asi ugadzirira kurwisa hurumende yeZANU-PF nenzira ipi zvayo. But tinenge tichida vanhu vazhinji. So tiri kutanga kunotsa kuti vanhu vawande kunosvika pa 1 million. Zvatichazoita nevanhu 1 million vavo hatisisarudzo badzi, asi tavashandisa kune nhunha dzedu zhinji kugadzirisa ramangwana redu. Angava mademonstrations chaivo, it is a signal yekunoti tinenge tine vanhu veruzhinji rwakaita saivoro. Hongu sarudzo dzichauya, asi tiri kuti pakati panhasi kusvika panoya sarudzo hazvigoni kuti ngofunya chisero tigumbate maoko edu tisina kurwisa hondo yerusununguko rweshanduko munyika yeZimbabwe, tisina kurwisa kutambudzika kwedu, tisina kurwisa kusungwa nekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. So tiri kuti titsvambe uye ibasa ratinaro kubva nhasi kudzama tichienda kusarudzo dzinoteera, tirambe tiripo tichitaura namazwi edu, tichitaura nemabasa sekutendera kwatinoitwawo nebumbiro romutemo kuratidzira kana tisina kufara nezvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe.
Zvamatsanangura zvinhu here zvamuri kutaurira veruzhinji kuti vazive vasati vapinda mubato renyu? Nokuti vamwe vakataurwa kunzi tiri kutsvagirai kuti tinge tichizoita zvakawanda zvinosanganisira kurwisana neZANU-PF wanofunga kurwisana kwemaoko.
Bolo isusu sebacho tagara zvemirizhonga hatiwaniki kwazviri. Hondo yedu huru yatinorwa nayo ndeyekutopedza mirizhonga munyika yeZimbabwe. Mungaziva imi kuti history inozvitaura pachena kuti nyika ino yeZimbabwe yatambudzika ruzhinji kubva even independence ichingouya. Mirizhonga chinhu changachiitika munyika muno pachitibva hurumende iri kutonga. So isusu kana tichinogadzirisa nyika inoyi hatirwisi hurumende nemirizhonga.
Muri kuzoita urongwa huku nenzira dzipi dzamunenge muchizopinda nadzo muvanhu?
Zvatichaita isusu, takaona isusu kuti vechidiki vanowanikwa kunzvimbo dzose dzose. Mungava mumadhorobha, mungava mumaruzevha, vechidiki variko. Saka isusu tine urongwa hwekuti tichafamba tichipinda paimba yoga yoga, kungava kumaruzevha, kungava kumadhorobha, tine shoko ratiri kutaura rezvinhu zvatiri kunomiririra. Nokuti chinounza vanhu kuti vagone kufamba pamwe chete nesu inhau yekunzwisisa kuti zvamuri kumiririra ndozvinhu zvavanodawo. Chekutanga inyaya mabasa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe vechidiki vazhinji kunyange vakadzidza sei zvatopota shasha dzefundo vazhinji havana mabasa. Tabva taona kuti dambudziko rikubata vechidiki. So mukufamba kwatinenge tichiita ishoko ratinenge tichifamba naro kuti vatina mabasa zvakafanira kuti batane pamwe sevechidiki kunounza mabasa mune ramangwana. Ndikataurawo zvekare nyaya yekupanana kweminda yatikati lend. Munonzwisa imimi kuti kuno makaitwa chitonzi lend before kumagore apfuura. Asi mukada kunozvicherechedza vazhinji vakawana minda iyoyo vaiva vakuru vakanya varimo muzanupf. Vechidikiwo zvavo vari kunyika yeZimbabwe vashoma vakawana mukana iwowo. Chimwezve chatinenge tichifamba nacho inyaya yeutano hwevanhu munyika yeZimbabwe. Mungaona imi kuti pari zvino utano kana kuti health system yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Ndikango ndo zvimwe zvezvinhu kana ndo mamwe emashoko atinenge tichifamba nawo kuudza vechidiki.
Mutungamiri weboka revechidiki mubato reMDC Alliance vaObesi Tole vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nezuro vaTrump vakazivisa kuti vachatangidza kuita misangano nevanhu mumatunhu eAmerica vachivaudza kuti sarudzo dzakabiwa. VaTrump vakatoendesa nyaya yavo kumatare edzimosva mumatunhu matatu, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vaTrump havabudiriri sezvo pasina humbowo. Ukuwo vari kunzi vakakunda musarudzo iyi vaJoe Biden vatotangidza kuumba vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo. Nezuro vaBiden vakadoma chikwata chenyanzvi mune zveutano chicharwisa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvuma kana kusabvuma kwavaTrump kuti vakakundwa musarudzo hakukonesi kugadzwa semutungamiri wenyika munandira kwavaBiden. Tabata zvekare muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze kuti makakatano aya akamira papi zuva ranhasi.
Mamiriro azvedero ndezvekuti vaBiden vakanzi ndivo vawina maelections kunyanya neAssociated Press vamapepa vanoongorora zvakadzama kudarika isu hwedu vanhu vachiona kuti nyange zvazvo mavhoti achiri kuramba achiverengerwa achiverengwa mberi achienda hapasisina chichabuda mukuverengwa imomo chichaita kuti vaTrump vahwine. Saka pari zvino vaBiden vakatotanga basa rokugadzirira kuzogadzwa musi wa20 January nokuti ndo vakanzi vahwina mavhoti avo adarika ari vaTrump zvakanyanyisa. Saka ndo pazviri iche zvinezvi.
VaTrump vanobvuma here kuti vakakundwa?
VaTrump semunhu wakatanga kutorambira maelection acho asati aitwa vanoratidza kuti vacharamba vachirambira vachiti ndakabirwa, asi handizvo zviri mutsika dzesarudzo yeAmerica.
VaTrump vanoda kuti matare edzimhosva adini?
Chinangwa chavaTrump ndechekuti matare edzimhosva avone pavanochapa ndo pakaipa apa, zvokuti vaidzive kune vamwe vanhu vakafa vakavhota, zvekare kuna mamwe mavhoti akazosvika ayawo kuposta aya zuva racho rokuvhota radarika. Saka chinangwa chavo ndechokuti vedari redzimosha vati mavoti wayo avonekwe kuti ariko here akasvika sarudza yapera avonekwe kuti ariko here mavhoti avanhu vakafa akavhotewa agorashwa iwavo kana arashwa iwavo ivo vozoita mukana wokunzi ndivo vahwina asi damaonero angu nokunzwa zvinotaura nyanzvi dzemitemo zvinoratidza kuti aiwa hapana nyaya inotaura vatrump nokuti havasati vabuda noumpobudisa umpowo chaihwo chaihwo saka havana umpowo kuti ndizvo zvinoitika muamerica
zvino profesa masvosva kana takatarisa zviri kuitwa navatrump izvi zviri kuitei kuchimiro cheamerica mumaziso edzimwe nyika
zviri kushatisa zita reamerica chaizvo kuita sokuti ndiwo magariro aamerica okumira musarudzo zvekare kana vava kuzoenda kune dzimwe nyika america ichitiritana sekunana zimbabwe kuti itai musarudzo dzakachena vezimbabwe vanobva vazoti aiwa imi kweinoita zvakati zvakati asi chiri kukangamwa vateereri chandioda kuti vanatonzisa ndechokuti chii vatirambisi kuziva kwenyu munhu waingorerekera kunhema munhu waingochema chema nokuita saka zvavari kutaura izvi ruzhinji rwezimbabwe zvokuti kuamerica kune sarudzo dzinomirwa inhema hakuna sarudzo ii kuna mainternational observer ari muno muamerica sokungoita sokuuya kwaanosiita kuzimbabwe ndivo vanotonyanya kuona ivavo hakuna umbowo hwanzi hwabuda kuti muamerica sarudzo dzinoita dzokubirana ivo vatirambu pachavo havana umbowo hwavati vabudisa
kana vatirambu vachiramba kupfuma kuti vakakundwa chii chinoitika apa
chinoitika ndechokuti vanopiwa nguva yavo kumatarezi mhosva matarezi mhosva anobva aisa nyaya iyi pamusorosoro yobva yokasira kugarirwa pasi yagarirwa pasi iyo nguva yacho ikapera kupera kwana December uku panofanira kugadzwa musi wa20 January hauzofo wakachinjwa kuti vabiden vagadzwe kuinda kuchigaro chacho ichi saka mitemo yemuamerica ichatevedzerwa zvekare kuita kwavari kuita kuenda ukoti kuratidza kuti system dzomuamerica dzinoshanda
saka vabiden vanogona kugadzwa zvavo kunyange vatrump vachiramba kupfuma kuti vakakundwa
chaizvo vabiden vanogona kugadzwa chaizvo ende namaonero atiri kuita zvavari kuita izvozvi kubvira nhasi chaiye vatofoma ofisi yavo yapuresidendi elect vari kutoita zvavanofanira kunge vachiita panguva ino kusvika musi wa20 imomo musi wa20 January wavachagadzwa iwoyo saka hapana chinozombofa chakavakonesa asi mutemo weamerica bumbiro romutemo weamerica rinoti purezidendi mutsva une zuva rake rakatarwa risingazombofi rakachinja iro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masvosva vari parunhare kuOhio neStudio 7 vanhu vakawanda munharaunda yedombo shava vari kuchema muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nezita rekuti Jinimbi vachiti aibatsira zvakanyanya munzvimbo iyi Kadungure akashaya nemusi wesvondo mangwanani munjodzi imumugwagwa Borodel muHarare mutauriri wemhuri yaJinimbi vaDarlington Kadungure vanoti mutumbi waJinimbi uchavhenekwa nevana chiremba nhasi uye ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera kudombo shava mukuzeya nyaya iyi Marvelous Musanganya uye abata mumwe mugari wedombo shava muzvare Chidogatsi
isusu Genius taingomusi yose kuziva kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekumadoro achiita mashampagne mashampoko ake but isusu kwedu kudombo shava Genius aita akauya pashowground pagrowth point aipinda mabhavha achivharisa madoo obva akubvunza kuti doro rawinaro ndere mari madrinks awinawo ndere mari mawhisky ari mushofa awinawo ndere mari obva mupa prize Genius aisiya abhadhara doro iroro ende aisabhadhara zvindikubhadhara shamwari dzangu ndikubhadhara hama dzangu aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machindikuda doro whether unomuziya whether haumuziye whether Genius wacho anoziya munhuye aingoti munhu ese ari kuda doro ngaamwe doro munhu ari kuda arinwa dringi ngaamwe dringi nenhau yedhauta kuti panodiwa maint access ayi bati mungaya nema empty zake and achitongo pamunhu chiro asingazi ana pedza izvozvo ayi bati kana 50 macrates edoro nema drinks achiti zvinde zvekuendesa kumba kuna nababa kuna namai kuza nababa nanamai havakwanisi kuti vaekuzofarira vari growth point oendesera kumba kwavo kuitwa party kuvabereki vake nehama dzavo istezi yaumba kwana jinesi kuchiitwa 1 week yeparty.
Imi vemunharaunda imomo memu dombo shava mucharangarira sei vaGenius Kadungure?
This Christmas I'm not zvinenge zvakamira sei because isu taitombozva every year musa 24 December tinatsani azotengera munhu ese madrinks and anga ari munhu yekusii atingati aita zvekufaira kana kuti anga aita zvekushamisira asi taitongoza kuti munhu anozvifarira and anga ari munhu angani yatinoti charisma because very charismatic saka hamini, tungonzwa kuti tarasikirwa. Tukutunga zufila vigepi kuti pane munhu aenda mucommunity. Because chokwadi ndiche kuti he was a great guy. And aiti pese paanosvika panenge pane mufaro. Vanhu vanenge vachingofara. Achingonakidza izvozvo kuti vanhu vachimutevera. Zvamunongoona pamavhidhiyo vanhu vachimutevera motikari dzake vachidaona motikari dzake vachingomuti mudhara mudhara. Ndozvaaingofarira.
Mumwe mugari wedombo shava muzvare Chidogatsi ange ari parunhare kudombo shava naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Pepa nau reChronicle rinoti varairidzi havana kuenda kubasa nezuro pakavhurwa zvikoro richiti vabereki vazhinji vakadzokera nevana vavo mushure mokuona kuti hapana zvedzidzo zvaizoitwa. Daily News rine nyaya inoti hurumende yavamunangagwa ine tarisiro yekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vachaedza kugadzirisa ukama neZimbabwe. Herald rinoti aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Bora achachengetwa kumusha kwake kwaRukweza kwaRusape nemusi weChina. Boora akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Akadiku makadiku ndiitwa Tirinzi. Vatramba Biden office vachida singadi
Studio 7 uko toti makadiko muze makorokoto ava Biden makorokoto vemuno muZimbabwe dei vaitawo saizvozvo.
Mamuka sei pa Studio 7. Situation iri maschools edu inorwadza. Tangova back to 2008 situation yekuti maticha vasingaendi kuchikoro. Dambudziko riripo ndekuti iyeye aripo iyeyu anonzi Mnangagwa ndiye akatozvikonzeresa ivhendi muma 2008 because ndiye akarambira kuti Mugabe aite hand over power kuna Tsvangirai. Endi this time around futi wazvipama futi saka tinotorine dambudziko guru because uyu murume anonzi Mnangagwa uyu anokuza kuti kana kuchisiyiwa ngakusiyiwe isu hapana kwatinoenda. Ndo statement iri pamwoyo pake chaipo chaipo muchiona nyika iko zvino ichiwedzera kuita marengenya. It doesn't care, never.
Makadiwa shamarari weStudio 7 pamwe navatiriri. Ndinoda kutaura zvangu pamusoro penyaya yamuzvare Rusoya ari kuti vanogumbira kuti vapiwe goridhi ravo. Kuvanokuzodaro sei nekuti vakamboti vakatora bhegi risiriro. Kuvadii kudzosera muridzo bhegi rake vanoda kutamba nepfungwa dzedu. Inyaya iyi inondofungwawo kuti magumo achandotonga nyaya iyi hazotomboita uori kana munhu anofungwawo kutotongwa zviri pamutemo zvakakodzerana nemhosva yake. Ngavarege kumuregedza munhu vakadira havana zvavanogadzisa zvakafuwa mundiro. Bazi rinoona nezveuoro huri kuhoitika munyika ngavatorege basa rake bhozi Auto tabuza mari nofunga bhotora vadzidzisi nemani nevakoti kuchipwa vanhu vanotoita zvokutamba nemari yenyini.
Kadi kuvashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7. Tautauro panyaya ya Henrita iyo. Yekuti ari kuti akatora bhegi risiriro. Akaritora kupi? Iye akabuda mumba make. Akaritora papi paicho bhegi risiriro? Vangu vari vangani? Achibva naro kupi? Akanga ariisa kumba kwake ikoko kuti azotora bhegi risiriro ndiani? Ngaarege kutaura zvepanyepo zviri pachene izvi. Ngaazive zvaaida kuita kuenda kuDubai negoridhe. Pekuti anga ingaona kati ndakatumwa naali negoridhe iroro. Nhasi akutaura kuti akatora bhegi risiriro. Ngaarege kutaura zvekunyepa.
Ava Biden zvavapinda kudai so takutotarisirawo kuti zvinhu zvinofamba musha. Asi panyaya yemasanction apa aiwa ngavasamboda kuchinja pfungwa sedzavatrump, ngavaramba wakaita savatrump. Nekuti Zimbabwe ukada kutamira kuti kodzero dzevanhu chaiko chaiko hadzisi kuremekedzwa. Asi ndopaunawo Munangagwa achiti masanction they should be uplifted without condition, but iwo they were imposed with the conditions. So izvi hatisi kuzvifarira. Tikada kutaurawo kuno Goko itumira kuafektiwa fanika unoona varimi tichipiwa grocery. Ivo ndo vanoda mari, ndo vanozva kushandisa mari manje vana Munangagwa naChiwenga. Unozoona ungoti zvakaoma. Ndopaipaipa tichitaura takapemberera ngozi tichitichi mudzimu kudana anga neinonyenga mai. So iko zvino takutarisira kuti vachamisa deva uyawo.
Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePfizer nezuro yakazivisa kuti mushonga wayo kana kuti vaccine wekudzivirira coronavirus uri kuratidza kuita zvakanaka mukudzivirira coronavirus muvanhu. Pfizer inoti vanhu zvikamu makumi mafumbamwe kubva muzana vakapiwa mushonga uyu vakakwanisa kudzivirirwa kubva kuutachiona hwecoronavirus. Mukugadzirira nekuongorora mushonga uyu, Pfizer inoti yakashandisa vanhu vanoita zviuru makumi mana nezvina 44,000 uye hapana akarwariswa zvakanyanya nemushonga uyu, ichiti ichakumbira mvumo yekutangidza kushandiswa kwemushonga uyu pakupera kwemwedzi uno. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pachine kuva refu kuti mushonga uyu utange kushandiswa, vachiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa mushonga uyu usati washandiswa.
Mavaccine coronavirus ari kugadzirwa nemakambani akati wandei. Ndingati muchirungu tingati tasvika kuadvanced stages, kureva kuti tavapachinhano chekuda kunopedzisira pane mamwe acho. Ari kumberi uko asvika kwekuti andopedzisira kutestwa kana kuti kuongororwa kuti aonekwe kuti anoshanda zvakanaka here. Kuti vaccine igadzirwe izonzi yaongororwa ikaonekwa ikatendekwa kushanda, manormal vaccines anotora makore anogona kusvika kana gumi chairo. Asi munoona kuti covid-19 ari kutarisirwa kuti achatora less than 2 years kubva painonzi preclinical analysis.
Mushonga wePfizer watiri kuramba tichinzwa nezvavo wakamira sei?
Tikatarisa mushonga wePfizer wavari kugadzira nekambani yavo BioNTech imwe inobata nekuinosvika nekuBritain uku, vakatesta kana vakaongorora vanhu vanosvika 43,000 vakapiwa vaccine iyo inomba iyoyi. Asi ongoro yatiri kuita yatinoti isusu early indicative data, kureva kuti uchapupu hwekutanga hwatiri kuona kubva kuvanhu vashoma shoma vanenge vachitevera kushandiswa kwemishonga yekuti vaone kuti haisi kukuvadza vanhu here uye iri kuita zvainotarisirwa here. Data iroro kana kuti umbo ihwo huri kutiratidza kuti mishonga uyu nhomba iyi yePfizer inokwanisa kubatsira vanhu vakawanda chaizvo zvinosvika kuma 90% kuti kana vakazosangana neutachiona hwecovid-19 chekutanga vanodzivirirwa kuti covid-19 isavabata kana yapinda mmiri mavo ikakwanisa kupinda mmiri mavo vanenge vato vane masoja anokwanisa kuirwisa achiuraya nechimbi chimbi uye vanhu vese vakati vapiwa mushonga uyo pari zvino hatisati taona anoti maadvesi reaction kana kuti hatisati taona varwarisa kana kuti vakuvadzwa dzingava nhengo dzemukati memuviri yavo hatisati taona vati vakuvadzwa nenhengi nevaccini zvinoreva kuti pari zvino iri safe uye inoratidza kushanda zvakanaka yatinoti yesikasi saka zvese izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo
tingatarisira zvakanaka here pamushonga uyu
ngati muchidimbu mazwi akanaka abuda kunhenge kupfizer nekuti anotiratidza kuti tiri kuita progress tingade kuti vateereri vazive kuti pfizer isiriyo chete ine mushonga uri kutaridzwa iwoyi wenhomba pari zvino pane mavhaccini anosvika gumi ari kusvika asvika mufinal stage iyoyi yephase 3 clinical trials mavhaccini anosanganisa yeAstraZeneca iri kuitwa neoxford university yekubritain moderna yomuno muamerica CanSino yokuchina yechina institute of biotechnology then gamaleya yokurussia then Janssen yeJanssen and Janssen Janssen yeJanssen Janssen ndoda kuti vatevi vazive kuti yakasiyanei nedzimwe vaccines nekuti ndiyo chete pari zvino inoshandiswa jekiseni rimwe chete dzimwe dzese nhomba idzi unoti ukabayiwa sanhasi wotongomirira mazuva anokwana 28 kuti uzobayiwa booster kana kuti imwe yechipiri kuti nhomba yacho inyatsokubatsira zvakanaka asi yeJanssen and Janssen ndiyo chete pari zvino inobayiwa kamwe chete hatiri kuona kuti iri kubatsira ese iwaya ari tera ndataura asvika mufinal phase yeclinical trials
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 chikwata chezimbabwe chemamighty warriors chabuda mumakundano egore rino ecosafa cup umo chaimbotonga makore apfuura michael kariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi charohwa 1-0 zvichitevera kurohwa zvekare 1-0 netanzania mumutambo wavo wekutanga kunyange hazvo chikwata ichi chabuda mumakundano aya vatungamiri vacho vanoti vari kushandisa makundano aya kuvaka chikwata chitsva icho vari kutarisira kuti chichabudirira kuenda kumakundano e2021 Olympic Games. Zimbabwe yanga iri mugungano kana kuti Group C. Makwikwi aya akatanga musi wa 3 mwedzi uno achipera nemugovera uno. Zimbabwe yakambosimudza mukombe uyu muna 2011 iri pamusha. Zvichakadaro Warriors arikutarisirwa kusimuka mangwana akananga kuAlgeria kumutambo we-2022 Africa Cup of Nations uyo uriko nechina. Zimbabwe yaunganidza vatambi vakawandisa vari kubva kunze kwenyika kusanganisira Knowledge Musona, Kama Billiard, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba na Teenage Hajebe avo manager wavo va Wellington Mpandare vanoti vachaita basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Tombotarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chema Chevrons chiri kupedzisa kushanya kwacho kuPakistan mutambo wacho wekugumisira wema T20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.